Bazvaro tiri kusangana nekubviswa kwakawanda nemagende seti. Vari kuuya vatipakire vachitipomera mhosva yekuti tanga tiri partisan parunoff up yemaelections. Taita vachizvidzire vachiti vachashanda risimba kuti vaparadze boka redu risavegi.
Kana muchiti mastate agency munotaura ani?
Vanhu vanomirira Central Intelligence Organization vasori.
Vakasvika pamuri vakadisii?
Ini vakataura neni vatatu, mumwe akandinyorera matsamba pafoni mamesejes epawhatsapp, vamwe vamwe akandifonera, mumwe akandisangana takasangana mutauro vachiti tikaedza nepatinogona kuti tiparadze musangano wenyu zvikuru. Avanhu vive vanoshandira hurumende estate vatinoziva nemazita avo atiakwanisa kudoma hedu izvozvi.
Chavakanyatsokupomerai zvavanoti makaita nimi chii?
Chekutanga vaititi kuendesa kwatakaita zvarutuye kukoti tichiti isaabhuze vana nematicha nepropati yezvikoro. Zvechetiri vanochema nesu vachiti makaendeserei vheki kukoti muchinoti sei vheki iteiti maticha akwanise kuvhota. Chechitatu vanoti mimi makazoedzerei kuconstitutional court zvinotaura kuti nematicha akazotadza kuvhota anokwana 40,000. Ndo mhosva dzavaitipomera isu tichidzitarisa hadzisi mhosva.
Makamhangara here nyaya iyi?
Hatina kumhangara nyaya iyi, takaisa mumaoko emabheta edu vachiona kuti tingafambe sei tichibva pano.
Makabudisa gwaro rinoratidza kubatana nematicha okuSwaziland. Chii chamunotsvaga apa chinobatsira maticha emuZimbabwe?
Maticha ekuSwaziland neemuZimbabwe vanhu vamwe chete. Maworkers struggles pasi rose akafanana, chero tichi akaita wekunorway, chero wekusi, asi hondo dzavanogwa dzakafanana dzekudzvanyiridzwa.